Zimbabwe Trust yakarekodha machecis ekutyorwa kwekodzero dzevanhu panguva yebiometric voter registration process, makesis anokwana 5707. Makesis aya takamarekodza mumaprovinces ese 10 emuzimbabwe kubvira musi wa10 October 2017 kusvika musi wa8 February 2018 pakatera mobile DVR registration process nemob up exercise.
Chinhu chikuru chakabuda muongororo yenyu iyi?
So mumafindings atakawana, takaona kuti environment yedu haisati yanyatsogadzirisika sezvo vanhu vaishungurudzwa vachifoswa kunzi tipei maserial numbers enyu, vairamba vachitisidzirwa kunzi hatikupei chikafu chaicho chinonzi pachirungu food aid chinenge chabva kumadhona kana kugovernment. So seuzimbabwe chinhu chikuru chatakaura ndechekuti maelections edu sezvanhu zvakaitika akudzara pachingori nekakushungurudzwa kwevanhu kakutyisidzirwa kwekuti vanhu havakwanisi kunyatsoparticipata vakasununguka, izvo zvinokwanisa nezvakatotadzisa vamwe vanhu kurejista kuvhota.
Sokuona kwenyu zvamakaona izvi zvichakanganisa here sarudzo iri kuuya?
Environment yedu ikasagadziriswa, saka sabuda maorganizations akawanda chikuru veki nemapolitical parties achirambidzwa mirizhonga nekutyisidzirwa kwevanhu, tiri kuona kunge maelections edu asiri kukwanisa kuzoitika muenvironment yerunyararo yakasununguka yekuti vanhu vanenge vachikwanisa kunovhotera pavanoda. Ukatarisa pamakesis atakarekodha, mazhinji acho vanhu vaitotyisidzirwa nzi ukaramba neregistration serial number dzeregistration slip yako, tichakurova kana kuti tichaona paunenge wavhotera serial number ichida kuiona, tiri kuida kuti tizoona kuti vachavhotera zano ndevapi, vachavhotera maopposition parties ndeapi. So izvozvozvo mukatarisira nehistori yekushungurudzwa nekurohwa kwevanhu zvinoita kuti vanhu vatadze kubuda kunovhota murunyararo, izvo zvichaafectawo kurudziro yemafree fair and credible elections muzimbabwe.
Saka zvoitwa sei nenyaya iyi?
Seuzimbabwe chinokurudzira mapato akazvimirira ega seveki, Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission, kuti vabude vachinodzidzisa vanhu kuti kushungurudzana kwakaipa uyezve imhosva pamutemo. Tinokurudzirawo kuti macivil society organization nemachechi kuti vabude vachinotaura nevanhu vachivadzidzisa kodzero dzavo, sokuti vanhu vasatyisidzirwe kana kuti vasatadze kuvhota nekuda kwemhirizhonga kana kutyisidzirwa.